Manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinotenda kuti tasangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro gumi guru 21 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemakereke anodarika mazana matatu vanoungana kumuzinda weState House pakuparurwa kweurongwa hwekunamatira nyika huri kutungamirwa naamai Auxilia Munangagwa. Vanorarama nekutengesa migwagwa yemuHarare gumi vakasungwa svondo rapera vachipiwa mhosva yekurova mupurisa. Vamiswa pamberi pedare ramajistireti muHarare vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors chinobudirira kuenda kumafinal echani mushure mekuita mangange neLesotho. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzemakereke anodarika mazana matatu dzaungana kumuzinda weState House muHarare nhasi pakuparurwa kweurongwa hwekunamatira nyika uhwo huri kutungamirwa nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Munangagwa. Munamato uyu unonzi wanga wakanangana nezvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika, kuparara kwetsika, mhirizhonga, kumutsiridzwa kwezveupfumi hwenyika pamwe nekuti vatungamiri venyika vapiwe njere. Mumwe wevapinda mumunamato uyu uye vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe, Dr. Joseph Paganga, vanoti zvakakosha kuti vatendi vabatane vachinamatira nyika sezvaitika nhasi. Regai tinzwe hurukuru yavaita naMavhilas Musanganya uye weStudio 7.
Musangano wangu uri kunamatira nyika yedu anongosara Zimbabwe yatasana nematambudzo akati wandei wandei anosanganisa nyaya dzezveupfumi hwenyika, kuonana kwemapato akasiyana siyana asingaisi pfungwa dzakawanda, kunyanyanya maviri anodai kuwanika ariwo ane vanhu vakati wandei mukati menyika. Para zvakare iri kuwanika irimo, urwere huripo, mvura zvakare iri kuwanika ichida kunetsa, madhokuta ari pastraiki, ezvinongonzwa kuti maticha auda kuchipinda zvakare, manesi vose ivavo. Saka ese matambudziko akadai kutarisana nenyika yedu yeZimbabwe. Saka inoda kuti inamatirwe iiswe kuna Mwari. Asi kazhinji zvandikaita sokuongorora sokugara kwandigara ndichitaura chiti nyika ino inoparara nekushayiwa zivo. Saka kutambudzika ikoko sekutaura kwanabheka muna Isaiah chapter 18, Zimbabwe tofanira kuti titarisire kuti tinonunurwa rini. Saka muchaona kuti iro gore ratakuchipinda here. Asi tasvika pamukwidza unorema, saka tofanira kusangana nematambudziko iwayo. Saka kuti tisvike tinofanira kuti kuchidwe munamato sezvangaichengetwa ngari nhasi. Asi mashoma anozivisa kuti takafanana nezuva nemaIsraerite.
Mungati imi makereke mangani angari pachiitiko chanhasi ichi, uyeze ivo vanga vari kukokera chiitiko chanhasi amai Auxilia Munangagwa pane zvavataura here?
Ya, amai vanga vachikurudzira nekuti munoziva kuti isu tinonzi vanamati, tisu tinorunga nyika neminamato. Saka nga vachikurudzira kuti imi vanamati ngatibatanei tichiita chinhu chimwe chete, tinamatire nyika yedu kuita kuti Jehovha vatinzwe matambudziko akadai kutarisana nenyika kana mindoyayo yazvo yazvosvika, tionge chida kunzwika tichiita chiro pamwe chete. Makereke anga aripo nekuti mamainewe vamiriri vanga vakatisiyana siyana, vanosanganisawo vebanzu vakasiyana siyana vechipostori nemamain inline churches nemapentecostal vanga varipo zvakare, mai vachiita zvanga vachiita ikoko. Mwari pane kuti anenge achida kuti vaburitsire mukati matiri tizive tinamate miidi nemuzvokwadi.
Vanga vari Dr. Joseph Paganga vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reApostolic Christian Council of Zimbabwe vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Vanorarama nekutengesera migwagwa yemuguta reHarare gumi vakasungwa svondo rapera vachipomerwa mhosva yekurova mupurisa vamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Mutongi wedare remagistrate Amaelen Momapie vapa gumi ava mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita madhora zana emari yemaRTGS pamunhu uye kuti vanofanirwa kuzviratidza kumapurisa chishanu choga choga pamwene kuti vasakanganise vafakazi. Vanhu ava vakasungwa vari gumi nemumwe chete, asi mumwe wavo vatafadzwa Hilton Tamangani vakashaya nemugovera vari muusungwa kujeri reHarare Remand Prison. Varume vatatu vanosanganisira nengo yeMDC uye vari kanzura weward 16 vaDanford Ngadzore pamwe nemurwiri wekodzero dzevanhu vamakomborero harizivishe pamwe nemumwe anonzi Mukoma John vasungwa panze pedare ramagistrate muHarare apo vanga vachiimba vachishoropodza kufa kwavatamangani vari muusungwa. Izvi zvaitika panguva yodare ranga richinzwa mhosva yevarume gumi ava. Vatatu vasungwa ava vanonzi vaendeswa kukamba yemapurisa uye vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Mukuziya nezvenyaya yekumatare iyi tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda.
Wano toni wawa, wano wawa gara umu Harare, pedare pamberipa muzare, denbo mapie, dopa wa amira nasi wachitiwa, mtongo wawo, we beu, wangawa gara o ninguwa ya kawareba, wasna utuwa iho, wete mapie wazopa mtongo beu nasi, wakati gumi awa, wapada ramari beu, ino wa $100, RTGS pamono, uyeze wa mangare, kumapurisa, kamwe pasondo nemusuwe chishano woga woga uye waramba wasigara pampapa wakaka madresi awo nekusa pindira kana kutaudzana nemastate witness kusvika munyaya yao yapera.
Tinoona kuti vanga vaine mumwe wavo akanga vakasungwa naye akazoshaya, pane zvataurwa here nedare pamusoro penyaya iyo?
Yanga iri nguva inorwadza chose kuona vakomana ava vari pamberi pedare, 10 wavo mumwe wavo wechi11 asipo, waingoonawo nekumeso kwavo kuti vanorushushikana kuti vafara vega vega. Mumwe wavo Hilton Tamangira anga asipo sezvamunoziva kuti akashaya ari mumaoko ekuprison. Magweta edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights wakomana Marufu Mandevere naKudzai Kadzere watura nyaya iyi kuzivisa mutongi kuti mukomana wechi11 akashaya. Uyewozve westate wakamirirwa naSebastian Mtizira washedzawo wakuru wekuZimbabwe Prison and Correctional Services wapa humbo womudare wakamupa consummation yekuti hongu wakashaya kuprison. Zvinhu zvarwadza, magweta azoenda mberi zvakare achichema-chemawo kuti avatena ava vatobudiswe kuti vaende kuchipatara chemaprivate doctor kana maprivate hospital nokuti wakazvimbikitwa wakarohwawo sekurohwa kwakaitwa Hilton paakasungwa nemapurisa. Mutongi wedare akumbirwa zvakare kuti independent pathologist atarise mutumbi waHilton Tamangira ndiye postmortem. Saka magistrate Mapie vati vachapa mutongo wavo mangwana chipiri nenguva dza8:30 makuseni kuti zvoitwa here kauti kuita. Asi ndechikumbiro chakumbirwa nemagweta. Magweta anyinyita zvikuru kuti haana faith mune mastate institutions emastate apparatus kuti vaite postmortem iyi. Ndozvavakumbira.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunhare muHarare neStudio 7.
Vateereri, kutanga nhasi nemuvhuro manheru na7pm kusvika musi wechishanu tichange tichizeya nyaya dzezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe vakuru mubato reZANU PF. zvirango izvi zvinorevei chaizvo, zviri kukonzera matambudziko api kunyika, vakuru ava vakatemerwa zvirango zvaita sei chaizvo, zvii zvinofanira kuitwa kuti zvirango izvi zvibviswe. Teererai hurukurodza tendichita nevatungamiri vehurumende, vanopikisa, vemasangano akazvimirira oga, nemiwo zvizvarwa zveZimbabwe. Musakanganwe kuteerera nyaya yezvirango iyi paStudio 7 patinotema tisina divi ratinorerekera.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wedare reparamende remuBritain vaJohn Bercow nhasi varambidza dare reHouse of Commons kuvhota patsva panyaya yeBritain yekuda kubuda mugungano reEuropean Union kana kuti Brexit. Danho iri radzorera shure mutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson rekuti Britain isiyane neEuropean Union. Mutungamiri webato rinopikisa muSouth Sudan vaRiek Machar avari muhupoteri vakapinda munyika iyi nemugovera kudzimwe nhaurirano itsva dzerunyararo nemutungamiri wenyika vaSalva Kiir dzekuti vabude nenzira dzekuumba nadzo hurumende yemubatanidzwa musi wa12 Mbudzi uyo wakatarwa sezuva rekupedzisira usati wasvika. Bazi reutano riri kuronga kuparura chirongwa chekudzidzisa vashandi veutano vekuzvipatara zvehurumende zvese kuti vazive mutauro wemaoko nekuti vari kusangana nezvipingaidzo mumabasa avo kana vachinge vashanyirwa nevarwere vanoshandisa mutauro wemaoko vanenge vaine zvirwere zvakasiyana-siyana. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi munyaya yemutauro wemaoko mubazi rezveutano amai Cecilia Nleya vanoti hurumende ichatora vashandi vashanu kubva pachipatara choga choga chehurumende kuti vaende kunodzidza mutauro wemaoko. Amai Nleya vanoti varwere vane dambudziko rekutaura vanopedzisira vaisa urwere hwavo pachena kumunhu anenge achivabatsira, izvo zvinotyora kodzero dzemurwere uyu dzekuti urwere hwake huzivikanwe chete naiye murwere nachiremba anenge achimu. Vanoti pane chirongwa zvakare chekuti mwana wese anozvarwa atangise kuongororwa kana paine hurema hwaanenge ainawo kuti vazokwanisa kubatsira vana ava pavanenge vachikura zvichienderana nekuremara kwavo.
Tichida kuti mwana wese ari kuzvarwa wakwanise kunge vachibva vatariswa kuti anonzwa here kana kuti haanzwi. Tine programu yatinoti At Risk, anototanga kuramba achimonitwa or achitariswa kuitira kuti the moment panooneka kuti dambudziko riripo for sure anobva atotanga kuwana rubatsiro.
Amaendleya vanoti hurumende yatove nemakore maviri ichidzidzisa nyanzvi dzichanodzidzisa vashandi vemuzvipatara ava kuitira kurerutsa dambudziko rinotarisana nevarwere vasingagoni kutaura.
Takwane training muZimbabwe munomu yakatangwa 2 years ago now yekutraina vanhu vatinoti maaudiologist nemaspeech therapist. Especially maudiologist vanenge vachizoongorora wana kana vachibarwa kana kuti vanhu vese vane dambudziko rekusanzwa kana kuti vanenge vasingatonzwi zvachose.
Amai Nleya vanoti dzidziso yemutauro wemaoko ichaita kuti mbeveve dzikwanise kuwana rubatsiro dzichitsanangura hurwere hwadzo kuna chiremba pasina hama kana shamwari dzinenge dzichiturikira. Vanoti ikodzero yemurwere yekuti ataure zvinomurwadza pasina mumwe munhu kuti asununguke kutaura zvizere zvose zviri kumunetsa.
Tonzoredu seministi ndere kuti munhu wari deaf akavaya kuhospital ngawane rubatsiro in the same way like any other person. Kana alfa mwapinda madoktari ega ndapinda rega, kana alfa mwaonga rukuinterviewa na nesi ari ega ndapindo warichi ari ega.
Studio 7 yakawana mukana wekutaura nava Emmanuel Chiwara avo vaiva vaenda pane imwe kiriniki vachiperekedza baba vavo vatendai Chiwara vanoshanda kubhanga guru renyika reRBZ vasingakwanise kutaura.
Vangu vakatauri avanhu vamunhu mukuru ane makore akati ari63. So normally pavanoenda kuchipatara tinofanira kutoenda navo kunoona dokta. This is because most of my professionals are muno muZimbabwe. Kwanise kuinterpreta sign language.
vanoti vabereki vavo vese imbevevi uye vakaita vana vanomwe asi mumwe chete ndiye akazvarwa asingagoni kutaura kana kunzwa zvokuti vakadzidza mutauro wemaoko kubva vari vacheche vachiwara vanoti vabereki vavo vakashanda vakaendesa vana vavo vese kuzvikoro zvepamusoro-soro zvemakoreji nemayunivhesiti akasiyana-siyana.
Takangokura vabereki vangu vasina mutaurowo vasinganzwisaka I think ngokukura uchingoziva kuti unotaura kana une nzara unotaura kuti because kana uri family yangu ari deaf the deaf community yakatibata ne saka ya introduced kuna vanhu ari deaf vakasiyana then unokwanisa kuzongoita na wagona kucommunicata nevanhu ari deaf so it's just kuti mubereki ndiye anodzidzisa mwana ndo
Nyanzvi yeutano Dr. Josephat Chiripanyanga avo vave nemakore akawanda vachirapa vatenda ichiwara vanoti kusagona kutaura nemaoko idambudziko guru rinosangana nevarapi.
Pakati pevanhu vatinorapa tinosangana zvakare nevanhu vane dambudziko rekusanzwa kana kusagona kutaura kana ari deaf and dumb. Kutaura nesu kana isu kutaurawo navo tichivabvunza mubvunzo dzatipindure. Zvinokwanisa kutinetsei nenyaya yekuti isu kumachiremba mazhinji vanenge vasingagoni sign language.
Dr. Chiripanyanga vanoti hurwere hwemunhu hunofanira kunge huri pakati pachiremba nemurwere saka kana pakazoita wechitatu anoturikira panozonetsa nokuti nedzimwe nguva muturikiri uyu anenge ari munyarikani
kana tikaona kuti kunzwana nako kunetsa tinoti munhu anyore pasi zvimwe zvirwere zviri private and confidential saka sezvatinotaura kumedical field kuti urwere hwako ndehwako iwe nachiremba unokwanisa ndosingade kudambudziko rako rinzwike nemumwe munhu.
Tsvagurudzo yakaitwa nebazi reutano inoratidza kuti pavanhu mirioni imwe chete vanorarama neurema hwakasiyana-siyana pakaonekwa kuti zviuru zana nemakumi maviri vanhu vasinganzwi kana kutaura. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013 asi nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndinikiri mudzamiri.
Nemusi wechishanu svondo rino nyika dzemusadik dziri kutarisirwa kubatana neZimbabwe kuti dzikurudzire nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, gungano reEuropean Union nedzimwe kuti vabvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Izvi zvakabuda muchisungo cheSADC kuTanzania muna Nyamavhuvhu gore rino. Vhiki rino Studio 7 ichange ichitarisa nyaya yezvirango iyi kuti ndiyo here yapa kuti nyika iende kumawere kana kuti kutadza kutungamira nyika pamwe neuori. Nasi Blessing Zulu Studio 7 anotipa nhoroondo yezvirango.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly muna Gumiguru kuti zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutora kodzero dzavo zvikuru.
Asi America inoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa nekudaro haifaniri kungorova bembera sekutaura kwemutedzeri weguruko tarinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaMatthew Harrington.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community.
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu.
Zvirango zviri paviri, zvimwe zvinogona kutemerwa nenyika kune imwe nyika uye zvimwe zvichitemerwa nesangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rino weUnited Nations. Southern Rhodesia ndiyo yakava nyika yekutanga kutemerwa zvirango neUnited Nations. Zvirango pasi peUnited Nations zvinoiswa neSecurity Council. Ko zvirango zvakatemirwa sei kuRhodesia muna 1966? Tabvunza muzvinafundo munyaradzi munochivei avo vanodzidzisa paCollege of the Holy Cross muno muAmerica.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish uyezve nekusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI. musi wa November 11, 1965. Na hizo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakange zvakanangana neupfumi hweRhodesia. Achingi zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo, arms embargo. Uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia, aya atinoti madiplomatic sanctions.
Mushure mekunge Rhodesia yatemerwa zvirango muna 1966, vaive mutungamiri wehurumende yeBritain vaHarold Wilson vakapika kumusangano weCommonwealth kuNigeria kuti hurumende yavaSmith yaizodonha mukati memavhiki mashoma-shoma kwete mwedzi. Asi izvi zvakava zviroto. Vamunochivei vanotsanangura kuti zvakafamba sei.
Apartheid South Africa yakabatsira Rhodesia kuti isanyatsorwadziwa nezvirango zveBritain. For example, yaipa Rhodesia zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa akaita sepetrol nediesel, pamwe nekupa Rhodesia zvombo zvekurwisa vatema vemuRhodesia vairwira rusununguko.
Vanokokera sangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vanotiwo Rhodesia yakakwanisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita kuti ipunyuke mukanwa mamupere.
Takasungirwa zvirango vakaita iya inonzi import substitution, yekuti vakatanga kutoita makambani nemafactory anga achigadzira zvinhu zvavainge achifanira kunge vachiimporta. Saka zvakatosimudzira indastry kuti zvigonzi kuRhodesia kwanga kutori neindastry yanga iri more developed kudarika nyika dzakapoteredza zhinji.
Zimbabwe yakatemerwawo zvirango nedzimwe nyika dzinosanganisira Canada, New Zealand nedziri mugungano reEuropean Union. Muna 2003 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakatemera vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru vehurumende nevamwe mubato reZANU-PF vanoti izvi zvakaitwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena vachipa kuvatema. Pari zvino pane vatungamiri muhurumende nemubato reZANU-PF makumi masere nemana uye makambani kunyanya mapurazi makumi mashanu nematanhatu ari pazvirango zveAmerica. Izvi zvakateverawo kudzikwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economy Recovery Act kana kuti ZIDERA neAmerica muna 2001. Muna 2018 America yakawandudzawo mutemo weZIDERA uyu. VaHarrington vanoti mutemo wakawandudzwa uyu unonyatsoburitsa pachena zvinoda kuitwa neZimbabwe uye zviri kwairi kufuka kana kuwarira.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect.
Pamutemo weZIDERA wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoshora zvirango izvi.
Isu sehurumende yeZimbabwe tinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations.
Vaive munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vakati muna 2013 sangano ravo haripindire panyaya dzezvirango zvakatemerwa nenyika kunyika vachiti zviri kunyika mbiri idzi kuti dziite sungawirirano. Muna 2002 sangano reEuropean Union rakatemerawo vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mazana maviri zvirango richivapomera mhosva yekutonga nedemo uye kubunyikidza vanopikisa nekushungurudzawo vatori venhau. Mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo Olkanen vanoti pari zvino pasara vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe avanotarisirwa kubviswa chero nguva, mudzimai wavo amai Grace Mugabe, kambani yeZimbabwe Defence Industries, uye Zimbabwe haibvumidzwe kutenga zvombo kunyika dzemuEU. Vamwe vari pazvirango asi vachiongororwa kwemakore mashanu anotevera, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri uye mukuru wemauto vaPhilip Valerio Sibanda. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chabudirira kuenda kumafinal e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN, asi paine mibvunzo kubva kuvateveri venhabvu. Michael Kariati anotipanya iye.
Che kwata ichi chakaita mangange 0-0 nelesoto mumaseru nezuro. Ndokubudirira kuenda kumafinari e-2020 Africa Nations Championships. Kana kuti CHAN ayo achaitirwa kuCameroon munandira wegore rinouya. Izvi zvasiyana Warriors achitungamira 3-1 kubva mumitambo miviri. Mushure mekunge Zimbabwe yakakunda 3-1 mutambo wekutanga uyo wakatambirwa muNational Sports Stadium masvondo maviri apfuura. Asi vanotevera mutambo wenhabvu vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa kuti chikwata ichi chikwanise kunokwikwidza zvine mutsindo kumafainari evatambi vanotambira zvikwata zvemunyika mavo chete. Mungori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vano Zimbabwe inofarira kuita gadziriro yakasimba kana ichida kunotora mukombe uyu.
Mauriaz aya akakwalifaya zvinhu zvinofadza. Iye zvinezvi vanofanira kusunga dzisimbe nekuti tikatarisa matournaments apfuura aya vanga vachitinyadzisa. Saka iye zvinezvi ngavagadzirire zvakasimba vosunga dzisimbe nekuti iye zvinezvi toda kuti vambotragidzwa kuti aiwa Mauriaz chaiwo chaiwo vavhimi chaiwo chaiwo.
Nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaObed Njenga vanoti Mauriaz anofanira kupiwa nguva yakareba vari mukamba kana vachida kusvika kuma quarter finali ema kwikwi aya.
Ya Maure zvanofanira kuti muna November kusvika muna January ka vanofanira kupinda mucamp vozonotamba bhora ravo muna January ka kuti zvibude zvive nepunduzi vozi kuti vagara vasiri mucamp vanofanira kujairana vachizivana kuti tinotamba sei tinoita sei vachipractisa vese.
Kubvira makundano ayavambwa muna 2009 Zimbabwe haisati yambosvika mumakota fainari. Pese pavaikwikwidza Mauriaz aingobuditswa munharaunda yekutanga. Zvichakadaro mitambo yekasolaga Premier Soccer League yakaenderera mberi kunyange hazvo chikwata chenyika ichi chaive nemutambo. Mitambo yakawanda yaiveko yaive zvikwata zvakatarisana nekubuda mukasolaga Premier Soccer League. Mutambo mukuru uri uyo waive kuhange Colliery pakati peHwange neHarare City. Kunyange hazvo chikwata chake chakarohwa 1-0 mumutambo uyu, murairidzi weHwange Nathan Dube ari kuramba kuti chikwata chake chichaenda kuDivision 1 panopera mitambo yemwaka uno.
Tikangowina 2-3 games chete tinenge tatovesepo zvokutoti vanhu vave vachinyararawo kutaura nezvekuti relegation tichiripo.
Mimwe mitambo yaiveko mukupera kwesvondo yakapera seizvi: Herentals 3 Black Rhinos 0, Mushuwani 3 Triangle 1, Tiro 1 0 Chapungu 0, Yada 3 Manika Diamonds 3. Zvikwata zvina zviri pasi pasi petafura ndeizvi: Tiro 1 29 points, Hwange 28 points, Blue Chiefs 28 points, Yada 25 points. Mune imwewo nyaya, mumhanyi wenzendo pfupi akachamukurumbira mazuva ekare ato Mandaza ashaika. Mandaza akaita mbiri pasi rese mushure mekumhanya nzendo ye 100 meters kwemaseconds asingasvike gumi, asi izvi hazvina kuzomupa yatinoti iyo world record zvichinzi aive abatsirwa nemhepo yaiveko. Vekumhuri yake vanoti vachazivisa nezvekuradzikwa kwake mumazuva anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangana chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. apo tiri kutarisa nezveurongwa hwegungano renyika dziri muSADC hwekubatana neZimbabwe pakurudziro yekuti zvirango zvonzi zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzakare dzanhasi. Vemakereke anodarika mazana matatu vanoungana kumuzinda weState House pakuparu wako uro nguwa wakuna matranyika uri kutungamirwa na amai Auxilia Mnangagwa. Tavatashuka kumagume chulongwa chedu anokuonika ene mufaro semazuwa ose ndini wenyu Jonga Kandemi iri ndiri mu Washington DC ndi kusemi na ntungamili nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.